Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu, Gumi Guri 4, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akutori namanesa atotaura moto zodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekutika kumurwera anofari mumba. Kuchibudirwa neurwa pasaidi apa unozwa unofira kuita sei.
Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Vanhu vakagariswa pangandu holding camp kumanikaland vopesana padanho rekuti vachanogariswa kupi patsva kuchimanimani west.
Ndechikumesi iyayo kuti pauri ipapo wakapakiwa here navanhu kana kuvakachipaka. Nyaya iripo chinokuti vamaampiri dai manga matiudza kuti no vana vasikana nemi vana vachamisa zvamuri kupera kuzvitaura ii. Purezidendi varipo vakahwinhana mavhotsi akati kana nezeki and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti mnangagwa wakahwinhana mavhotsi mangai.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Sikala vanoti havacherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika nekuti hapana anoziva kuti vakakunda nemavhoti mangani. Tichanzwa zvamunofunga imi vateereri veStudio 7 muchirongwa chanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvasiya upenyu hwevarwere vakawanda huri parumana nzombe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vakanga vazivisa hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa nechimbi chimbi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa kutanga nhasi. Kunyange hazvo vamiriri vana chiremba vakuru vaita musangano nebasi rezveutano nhasi, hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru ava kunouyawo panguva yevana chiremba vadiki vasiri kuendawo kumabasa. Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana dzichitiwo hadzina zvikwanisiro zvekuti dziende kumabasa. Kuramwa basa kwana chiremba ukwasiyawo varwere vasina mari vachitambura sezvo vasingakwanisi kuenda kuzvipatara zvakazvimiririra izvo zvinodhura. Mumwe wevarwere vava kutyira upenyu hwavo amai Mesi Mutanda, avo vane chirwere chegomarara vanga vauya pachipatara cheparere nyatwa kuzoitwa chemotherapy vanoti vakamiswa kurapwa nekuda kwekushayikwa kwavana chiremba.
Handisi kurapwa bhozi kemo yangu ndototeswa ndiri kuwadzi. Saka kuwadi kwacho kwakatovharwa kuA6. Ndakatobudiswa Friday, last Friday iyo ndiri pakemu. Saka ndina kutopedza masaiko angu ndakangoitwa 3. Ende wozoflashwa futi urimo uchimonitwa nachiremba vachiona zvinoitwa zvakawanda. Saka dai hurumende yaonawo yatibatsira kuti tigone kurapwa tiriritire vana vedu. Sezvini chirwara nekenza murume akatondiramba, handina munhu anondisponza. Asi chipatara chachi chingotondirapa zvakadaro.
Kusavapo kwana chiremba uko kuri kukonzerawo kuti varwere vari muzvipatara zvehurumende vabudiswe hutano hwavo huchiri panjodzi. Amai Beauty Mubai vanoti baba vavo vakangobudiswa muparire nyatwa vachiri kurwara. Amai Mubai avo vanga vari kuparire nyatwa vati kunyange ongororo dzakaitwa baba vavo dzakabuda havana kukwanisa kuwana chiremba wokuti avatsanangurire zvakabuda izvi zvokuti havachaziva zvekuita.
Akutori namanesa atotaura kuti moto zodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekutika kumurwera anofari mumba. Kuchibudirwa neurwa pasaidi apa unozwa unofira kuita sei.
Izvo zvinhasi tauya kuzobvunza marizautsi akati akasiya pano. Marizautsi akabuda aruda chiremba apa murwere akavata mumba. Tiri kukumbirawo kuti hurumende dai yabatsirwa madokta adzoka panzvimbo.
Vana chiremba vanoti vanoda kuti hurumende iwedzere mari dzemihoro pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda zvakanaka mazuva ose. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti vana chiremba vari muzvipatara zvehurumende vanodarika chiuru nemazana mashanu. Vana chiremba musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaratidzira pachipatara cheparirenyatwa nechitatu vachitsutsumwa nekusawana minduro kubva kuHealth Services Board pazvichemo zvavakaendesa. Ukuwo sangano reHealth Services Board rinoti riri kuongorora kuti dambudziko revashandi vezveutano ringagadziriswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vepangangu holding camp kuchimanimani mudunhu reManicaland, avo vakawirwa nedambudziko remafashanu ecyclone Idai, havasi kuwirirana padanho rokuti vanogariswa panzvimbo itsva. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vasiri kuda kuramba vachigara mumatende avari, amai Emadhuve, vanoti vanofara kuenda kunotanga upenyu hutsva panzvimbo yakadzikama.
Vakuru vanode zvavo zvokudya zvinenge zvakaringana kana environment chaiyo chaiyo munhu une nzvimbo iwakajairira. Kudai kuri kuti nyika yedu ine zvakakwana, ukaona pozi apo pari kugare munhu, utano hunodiwa, matoilets, mvura dzakachena dzekunwa. Zvandataura zvese zvezvikoro izvi ngokuti kuti vanhu tinotarisira ramangwana kazhinji kuvana.
Mumwe mugare wepangangu holding camp, amai Priska Mutema, vanobvumirana nemashoko amai Dhuve. Amai Mutema vanoti hazvibatsiri kuramba vari pangangu sezvo nzvimbo iyi isisina kukodzera kuti irambe ichigarwa nevanhu.
Tinotarisira kuti vanhu ivowo ngatisimudzwe tiiswe panzvimbo dzekuchengetwa dzakanaka kune kuti tirambire panzvimbo isingaiti tichizoona futi kuparadzwa kuchiuya mafashamu echinga auya. Saka tinoshuvire kuti tese nevamwe vedu ngatizwisise kuti tiende panzvimbo dzatinenge tasarudzirwa ngehurumende yedu kuti tigare tikwanise kuchengeteka.
Asi mumwe mugari vaPearson Murepa vanoti vanoshuvira kuramba vari mungangu sezvo muri mumwe vakaberekerwa kusvikira pakukwegura kwavo. VaMurepa vanoti vanoda kuti vatsvagirwe pekugara munharaunda yeChimanimani kwete kubviswa munzvimbo iyi. Kunyange hazvo VaMurepa vachida kurambira kuChimanimani, amai Juliet Sungano vanoti havachadi nezvapo.
Hatimwe kunga tiri mukembi mune upenyu husina kumira zvakanaka. Tine vana vedu vanasikana kana vanakomana, ngekuti vana vanokwanisa kubatwa zvibharo ngekunga kugara kwedu kusina tsarukano. Vana vanokwanisa kusangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvemazuva ano. Plus mukembi tinokwanisa hekuona zvirwere zvinotiataka isusu vanhu zvemanyoka chichi ngekunge takaungana kugara kusina kumira zvakanaka, ngekuti hazvizotikwaniri mvura nezvimbudzi neine hazvizotikwaniri. Mhuri dzedu hadzichengeteki zvakanaka.
Amai Winnet Mangezi vanoti vanhu vanofanirwa kutamiswa chete kana pawanikwa nzvimbo ine mvura sezvinodiwa zvose pakugara kwakanaka kwevanhu, sezvo nguva zhinji vanhu vachizoona vave panzvimbo isingavagutse mushure mekutamiswa.
Temporary structure izvi tinodai zvaibvira hurumende yedu kudai kuri kuti zvimari iri kubatika. Ngakuwe kutanga nemvura, matoilets, then munhu ozwane pekugara. Ngekuti tinozwa kana kutaura kuti kupreventa kuri nani pane kuzodini, pane kuzoti dambudziko rapo kuzozvi avoida kunonetsa. Saka kudai kuri kuti kunotanga kwanasa kutsvagirwe nzvimbo ine mvura, nzvimbo inoite kuti zvimbuzi zviyakiwe, then munhu ozoiwaniwe pekuti arare imba zvayo.
Mudzviti wedunhu reManicaland vaitika Senza vakaudza vatori venhau kuti vanhu vari pangangu holding camp vachanogariswa patsva kuuchakohwa kuChimanimani West, uko vagari vanoti kunonetsa kuwana mvura. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Studio 7 yakaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe paClown Plaza Hotel neZuro Manheru. Chirongwa ichi chaitsigirwa neMedia Center. Godwin Mangudya anotiudza zvakaitika muhurukuro iyi.
Vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wasachigaro MDC inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa vaJob Scholar, Vakati Zimbabwe yakatarisa nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, upfumi nenyaya dzesarudzo, uye zvinoda kuti vanhu, masangano ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu, vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. Vasikala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Steven Maimbire vakati havaonese kuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda, nekuti ndivo vave kutonga.
Musi wa7 September wapfuura uno, vamunangagwa vakatara zuva iroro kuti kuitwe maby-elections. Munhu uya ari illegitimate. Takaona marallies akuitwa kuita maelections iwo adaidzwa nemunhu ari illegitimate. Tibatsirei ipapo. Asi dialogue yakanaka. But I think language which is legitimate there but dzimwa, then we go forward nechine dialogue.
Asi vasikala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo wokunzi chinonzi legitimacy chii? Vamaambire, legitimacy inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakachipapa. Nyaya iripoti yokuti vamaambire, dai manga matiudza kuti no, vana vasikala nemi vana vachamisa zvamuri kupera kuchitaura izvi. President varipo vakahwinda namavhotsi akati kana nezeki, and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti Mnangagwa akawinda namavhotsi mangani. All the elections from 1980 even amugaba airiga nyangwe naye akarana egaya, we have got figures. Can you tell us the figure yakahwinda nayo vamunangagwa?
Mutungamiri weLead Amai Linda Masarira kaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa, votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwewo tichienda kumberi, kungava kukanzuro kana kupariamendi, vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzarisa mararamiro evanhu. Nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite, kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi, tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvogona kuzvimiririra, vachirwira kodzero dzavo, vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano uyu kana musangano uyu. Ngatimbotangei tagadzirisa nyika yedu, ndopatirikufanirwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji, asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vave kurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Asi vamwe vakaita samuzvari Tatenda Majoni vakati zvinonetsa kuti vanhuwo zvavo vagadzirise zvinhu pachavo, nekuti vakaedza kuita izvi vanoitwa kafira mberi.
The history that we now have is every time the people rise there is a forceful hand that is then dealt to the people. Tinoona vanhu vachirowa, tinoona vanhu vachiintimidata. I don't know whose fault it is, I'm not pointing fingers, but as a citizen tinototya kuti takanzi ngatisimukei titaure maproblems edu, tinobva tatya kuti ticharowa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomva vakaudza musangano uyu kuti nyaya yekuti vanhu vave kuita zvemapato avo ndiyo iri kukanganisa kuti mapato ashande pamwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau yemasanctions haisisiri nhau yemuZimbabwe chete, asi inhau yakukomberedza Africa yese, nekuti tinoona SADC iri kuita urongwa hwekuita kuti pave nematch against sanctions. Naizvozvo zvinoratidza kuti nhau yemasanctions yanhau that is being shared across the African continent.
Asi vasikala vakati zvirango izvi hazvina kutemerwa munhu wese, uye nyika dzacho dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neEuropean Union ndidzo dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzedzidzo, utano, chikafu nekuwanisa vanhu mvura nezvimwe. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 neMedia Center mushure memisangano yakaitwa kuChinoi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Muchikamu chino tinotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau pamwe nemadande mutande akasiyana siyana. Totanga nedande mutande rezimlife.com iro rinoti mutori wenhau ane mukurumbira Patience Nyangove akashaya nemusi wechipiri kuNamibia uko anga ari mupepeti wenhau. Nyangove uyu akamboshanda kuDaily Mirror neThe Standard muZimbabwe akashaya mushure memasvondo matatu apinda muchipatara chemuVinduk achinetseka nechirwere cheitsvo. Bepa nhau reNewsday rinoti Zimbabwe National Water Authority yakwidza mari dzinobhadharwa mukushandisa mvura nezvikamu mazana mana kubva muzana, ichiti yatora danho iri nekuda kwekudhura kunoita mishonga inochenesa mvura. Bepa nhau reHerald rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakanyorerana zvibvumirano zvemushandira pamwe nemapoka akasiyana-siyana senzira yekushandira pamwe muhondo yekurwisana neuori. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Diko vateriri Studio 7, ini ndinounze nendula ndiri muHarare. Ndinorwadziwa zvikuru sei nenyaya iri kuitika muZimbabwe, nyaya yekuti madhokuta ari kurangwa mabasa nekuda kwekusaipiwa mari dzavo zvakanaka, uye nekuti mishonga yacho hamuna zvakare muzvipatara. Apa iyo hurumende yedu vichitaura kuti vakanga vichida kuvaka miziyamu, kuvakira munhu wakafa guva rinodhura, apa vanhu vapenyu vechifa. Munoti kuita here ikoko chero munyari imimi vana mukoma jonga? Zvimwe zvono vanhu vanonatso kuti isu hatisi kufunga vanhu vemuZimbabwe vezanupf zvinhu zvavo zvavakuita hazvichanaki. Tenda.
Makadii paStudio 7? Ini ndiri kuno kuSouth Africa. Zita rangu ndinonzi Gogo. Chemo changu nechekutiwo dai hurumende yaonawo madhokutayo ari kustrika kudaro kuti vakasire kuvapa mari dzavo vagonezve kugadzirisa nyaya yezvipatara izvi, nokuti kana naivo vacharapiwawo navo madhokuta iwavo varegedze zvekuinda kunze kwenyika vachindorapiwa kunze kwenyika, zvinhu zvinotonyadzisa zvikuru. Saka tinokumbira hurumende iyoyi yavamunangagwa plasi yavo vari kuti vamugabe vanga vakasunga mutemo vari kunyepa ivo varipo vachanga vachisunungura vanhu vakuru kuti chokwadi hatidi zvisina basa munyika, hatidi zvisina basa. Kunoku vachitori kunze kunoku aya kusikuda, itori nyaya yehurumende yavo iyoyo yavamunangagwa iyoyo yakatoita kuti tiuye kuno kuSouth Africa naivo vamugabe vacho. Saka vakangofanana vanhu vaidyidzana vanhu ivavo.
Dzimwe nguva unombozvibvunza uri wega kuda kunzwisisa kuti vanhu vezanupf kana vachitaura vakafanana navo vanei vachirumanzwa vanotaura nepfungwa dzakasikwa nadzo munhu naMwari here? Unoona munhu unomanyira kuti kwai Zimbabwe inei neAmerica, ipa wabva zvemukutama mukutaura achichema kuti kwai America ndiyo yakati pamasanction. Kosaka kana Zimbabwe isinei neAmerica, America ikapa masanction kuZimbabwe, munogochemei? Kumwe kutaura kwevanhu vezanupf ndinotadza kukunzwisisa kuti vanozama kudini chaizvo chaizvo. Zvinhu zvingori pachena kuti kana zvinhu vakundikana vanokundikana. Vamwonzora vataura zvakanaka pakuti kwaita mabhinya anotora vanhu achivatocha, zvinokonzerwa nemasankisheni here izvozvo?
Makadii veStudio 7 nevateereri, ndine nyaya imwe chete iri kundirwadza iri kuitika kwedu kumakorekore uko kuDarweni. Izvi zvinoitika uko kunonzi kukapiripiri kuzasi uko kudhuze nekumukumbura. Mukomana anonzi Hedzai uyu ndiye wokubaya vanhu gore riye ra2008. Tinotoziva munhu waakabaya anonzi Nharo kupfira futi munhu kutopfa. Zvino nyaya iri papa ndeyekuti chibahwe chokuhorewa chidouya, ndokuti aiva zvidonaka ndizvokuti tichichengetereka muchikoromo. Iye zvino ndiye kaopinimidza pamberi waakuchitora chibahwe chiye achitengesa, achienda usiku, achitengesa. Izvo zvisiko kutaura kunoku, nzara iripo kudandeko, inotsviriridza, inotsvuka moto. Saka ipo pachiri kudzimba ndichocho chokuti iyeyedza iyo adobatiwa usiku nongoro yochibahwe achibira vanhu. Chimwa chienda nacho kuyambuka kuMozambique uko kunotengesa vanhu vachipfano nzara. Zano chindopandoti inde ndiye munhu watinoda vakareyo. Vanhu vanocha inde vangaite sei iko kumaraini ikogoko kukapiripiri uko kunakaya kukatarira uko. Vanocha kubayiwa saka vanandotaiwa regaite zvaanoita munhu uyu. Ndagoreriya dobaya vanhu. Zano PFV yo iri kupfuwaedzai kumupa masimba maninge ekuita izvozvi.
Apo patudzo 7 apo ya ndokuchingamidza ini sevatereri nevanotepeni wacho tisando kuna sisi tutendo mawere aiwa nyuzi munoerenga zvenyu ndiro kutora nyaya madokta kuti vari kuramwa mabasa nhasi vari kuita izvozvo zviraiti bati nyaya yangu inozochema nayo ngekuti vanoti vapedza kuramwa mabasa vasina chavapuwa kana kuti chavatine musoro unonobva wadzoka hei mabasa apa vanhu vakafa kumashure bati vasati vanyatsa kupedza bhato yacho vasati vapedza kuhondo yacho vanodzoka hei kumabasa vandonyinge vanotuma kuti mabasa saka vanhu vangu vanoonekwa kutorasikana neupenyu hwavo gare gare munoramba kuti mauda futi imwe yakawanda saka zvingori raiti nekuti mugarai manyatsa kutaura kuti isu tida mahusi kana pasina vahusi hatidzoka kubasa vanhu toda 7000 inoenderana nemari iri mahusi kana pasina vadaro hatizodzoka kubasa kuitira kuti vanhu vasafeba vanhu vasatambudzike kuti mukati gare gare madzoka gare gare mimi masivo sevhanzi ndimi munotokanya basa iwo.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vachitaura vari munzvimbo dzakasiyana-siyana maonero avo. Mashako avo haanei nechekuita nepamire Studio 7. Tinokukokai vateereri kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munzvimbo dzamugere kanawo muupenyu hwenyu. Nhumwa mbiri dzemutungamiri weAmerica kuUkraine dzinonzi dzakabatsira mukunyorwa kwegwaro dzichikomekedza hurumende yeUkraine kuti itange kuferefeta mumwe ari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica akamirira bato reDemocratic Party vaJoe Biden. Izvi zvaburitswa nebepanhau reThe New York Times. Gwaro iri rinonzi rakarongwa nemumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland pamwe nevaimbo vemumiriri weAmerica kuUkraine vaKate Volker. VaVolker vakapindura mibvunzo pamusangano wakaitwa nemakomiti eparamende neZuro mushure mekunge vadomwa zita ravo munyaya inobata vaTrump. Apo vakafonera mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky muna chikunguru gore rino. Sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekurambidza vanofambisa dzimari nenharembozha kuti vange vachipa vanhu kana kutambira mari dzavo dziri dzemusho kuburikidza neEcoCash. Mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai vanoti kunyange hazvo bhanga guru renyika rakazorerutsa nyaya iyi richibvumidza kuti vanhu vakwanise kugovana mazana edhora, mari iyi ishoma kwazvo kunhengo dzavo sezvo dzichihodha kubva kuvanhu vekumaruwa. Vazhinji vacho vachida mari iri yemusvo sezvo vasina nharembozha. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvakatipa kushushikana zvikuru. Mukaona mamiriro akaita kushanda kwedu semavenda, kushanda kwedu semainformal traders. Tiri kushandisa kunyanya-nyanya EcoCash kuti tikwanise kundohodha zvinhu zvedu, kuti tikwanise kuita matransactions nemacustomers edu. Tiri kushandisa EcoCash and macashing wire ndeimwe nzira yatanga tichishandisa, macash out wire ndeimwe nzira yatanga tichishandisa. Saka zvakatishungurudza chose kuti kuhurumende inogoisa urongwa hwakadai pasina kumbowanikwa paita hurukuro nevanhu vachaafekti vakaita sesu zvinenge zvichifamba sei. Saka isusu danho iri hatisi kuritambira, danho rakaitwa nechimbi chimbi. Takatishamisawo kuti ndiani chai chai ari kubatsirika nedanho rakadai kana kusiri kutoramba tichiomesera vana veZimbabwe varamba vari pakuomeserwa nemamiri akaita upfumi hwenyika.
Asika wawadzai nzira dze kubadara nadzo dzakafana na nedze kubadara ne RTGS hadzina kufarwa. Muno kuna ngoramba mchishansa narembosha dzenyu kubadara shamune mchibadara.
Aiwa, dopa mwenye nzansho mwina, notenye sama domasi, unopoweta na RTGS mangani bazua. Atungi, tetasa munaruda kundu hoda zunzu bakumusha, pamwe pova nukunu hodi, elavano bakumusha, wani wasi naka na mabenga akaunza. Iko keshi, yanga yaka rilisiza basa, maikiwa tenga jita basa. Saka, zema RTGS, yes, tino zivunga kutuziriko, asi, zino shanda, kana jita ma transaction, kapila tima uombe ma big transactions hae. Asi pa sudiki dikis, kutengesa na sudiki dikis, muma streets, hayo, haigo nukutibatira. Dosa katiki, nga shande pamochete, kana arma ma RTGS, nga shande side by side. Nyeze eko keshi, nukutindo zino tuteyusita kutibasarele ufame za kanaka.
Saka muruku kundika na ere mkua na mare musho kuma banga kutimuzo chemera iyo nye eko keshi.
Hakuna mare kuma bengi. Ukaenda nasi zesu uchi kutuwa kunduwa na mare, unopeza zwarose waka garira pasina kana sendi la unuwana. Endeo urumende ino zizio. Kuta hakuna mare kuma bengi, endi tata ukwanisa kuta matransaction zedi kuburikiza ne eko keshi. Kana maa kuti varira futi eko keshi, vati varira futi mare singa buti kuma bengi. Wano dauti kishande sayi. Kuomesera wana wagara varikuru arama mzira zaka omu. Tukutra ya kuburitila mzedu ni kushanda tichita ma business rule abudiri. Urumende yashu ya tinuta sira utini isa mitemo inuri kutama business edu. Ya kuhunza isa mitemo inutikanganisa kushanda hazinaka na ne msoro wese.
Turuko na wakuti Reserve Bank of Zimbabwe yaka zotora dano rekureru tanyai yaka vumiza mari ineita zanarema dora kutinge ili inoa ni kwa pa cash in kana cash out ipapa. Muruku tambira sei dano ili.
Ati zitambiri ino kuti $100 zaino zaino shanda. Izu yezu ndika bakumba kwangu makuseni, ndika sira mwana wangu harikuwe nda kuchikoro, marie transport, ndika mipa marie lunch, nini ndika tora marie kuti ndikwile kombi, kubakumba kwangu kwa ifiri zikuenda mtown, nekuzoka mtown, nekuti omu zimaye wangu harikuwe nda kumusika, wani marie kuenda nekuzoka. Hayato pay $100. Haina chaino shanda, imari, isina value ya ina yeshezi. Nga zungo zukele pa zunga shiri kutikana mna ida utora maria nayo mbengi maki. Nga ango tora ya kangokwana. Kwa ya inga ita nika hile kuti mnumo uza uti tora maria kada imu umu akaundi mama. Masezi nisa akwa waka shandere weo. Waku mza uti tora maria kada ya usa tora ya kada ya. Aiwa. Zunu kana shintu wanga zikazi risikwe. Zuri sustainable. Zunu chinja zunu. Ramangwa na rewanu. Zuri chinja u. Kwete izi, these are peace new solutions. Atina kwa tino shikase nika. Ngati te serious, urumede vii, ngati te serious. Kana ite ma solutions, ngati ma solutions. Afinga randachi uome sera wanwa gara waka uomeru. $100 pazuwa inazwa inoshanda.
Saka mune matana amuru kutora ere pa msoro penye hai.
Hai watanilia kutichuona, tinuona wampane wamu wakaenda wakuma tarezi mosa. Tita wakuona utichabuda sakadi. Endeo kujosa kwa waita mangu mazema keshi ini nezune sakadaro isu. Tiku zuongora futi. Ende seboka isusu sewanu afektu anenzira ombe. Picha taura wone magweta edu tuone kutinge hapu matana atinga tora. Kana kuru kutuwa mwaenda kune mata rezi mosa. Havana kubudiria panyai. Mutu vanu. Shai ucha wakuna toko afektu. Tingati triko za zevanu wakusha andisa iko keshi pa business. Dio wanarumu informa trading. So sati afekta ende tisa toa matana yiku protekta ma members edu.
Awo vanga vari mukuru wesangano revanotengesera mimigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Naenzwisa yemumanzi wababa Harare achiti the reason why uchuya kwa muri mangwanani ano uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC sezvo nguva yedu yapera rigai timbotarisa misoro yenhau zvakare zvinhu zvaramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende vanhu vakagariswa pangandu holding camp kumanikaland vopesana padano rekuti vonogariswa papi patsva kuma Chimanimani West. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuonekai nemufaro ndini Rachoto ndiri muWashington DC ndichiti muve nezuva rakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati.